Vamwe vevatwantarisira kuti upfumi hwenyika huchakura zvichisimbiswa nemabasa ekurima ezvicherwa uyewo nezvimwe. Nekuda kwaizvozvo, vamwe vevapa bazi rezvekurima $46.3 billion uyewo vapa imwe mari yekuvaka madhamu ekusimudzira mabasa emadiridziro. Bazi rezveutano nderimwe rawana mari yakawanda uye rapiwa $54.7 billion. Pamusoro pemari iyi, vamwe vevatwantarisira kuti bazi iri richawana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Bazi rezvedzidzo yepasi ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika mapazi ese ehurumende. Bazi iri rapiwa $55.2 billion. Vamwe vati nokuda kweCOVID-19 imwe yemari iyi ichashandiswa kutenga midziyo yekudzivirira vana nevarairidzi kuti vasabatwe nedenda reCOVID-19 muzvikoro, pamwe nekutenga zvipfeko zvevanasikana apo vanenge vari kutevera.
Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners from vulnerable households. Overall, an allocation of $55.2 billion has been provided for the Minister of Primary and Secondary Education.
Izvi zvatambirwa nemufaro nenhengo dzeparamende kusanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misaherambwe Mushonga.
Saiwa kana tichitarisa nyaya yedu yedhaka, handitinozva kuti tine dhaka. Inoti vanofanira kunge vari kutipa, unofanira kuridza 12%. He actually went 1% up. So he went 13%. So on that, on principle, he did well by making sure kuti anoprioritiza kuti education inge iri pamusoro. Pa sanitary way ndapiwa $500 million. Akandipa $200 million last time. This time ndapiwa $500 million. Asi makanatsotsanangurwa kunzi mutengerwo wazvo unofanira kuonerwa, yatinoti procurement, kuti tione kuti vari kutenga sanitary way inogona here kuti mumona musikana akwanise kugara nayo.
Amai Mushonga vati vanofara kuti bazi ravo rapiwa mari yakawanda, asi vakati chasara kuona kuti ichauya here. Vamwe vevaisawo parutivi mari dzakawanda dzekuona kuti vanhu vawana mvura yakachena nedzimba, pamwe nekupedzisa kuvaka mugwagwa wemasvingo Bedbridge Highway. Madzimai vechidiki nevakarwa hondo yerusununguko vapiwa mamiriyoni makumi matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica mumwe nemumwe kuti vashandise pamabasa ekuzvisimudzira. Asi mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bhajeti raparurwa, chasara kuona kuti zvataurwa zvichaitwa here.
Bade tinofanirwa kuona kuti vanhu vane mabasa, vanhu vane chikafu mudzimba dzavo, vanhu vane dzimba dzekugara, vanhu vane zvipatara zvine mishonga nemadhokota, vana vanokwanisa kuenda kuchikoro vechinodzidza quality education, vanhu vane mvura yakachena. Mvura iri kunetsa madhorobha kana kumusha iri kunetsa. Saka bhajeti iroro rinofanirwa kuona kuti zvinhu zvese izvozvo vanhu vanazvo, nekutoti ibasa rebhajeti. Isu sepalamendi gore rinouya hatitombovati tinenge takavhura maso kudai tichitarisa tichiona kuti zvataura pabhajeti zviri kuitwa here.
Izvi zvatsinirwa nemumiriri weNorton Vatemba Muliswa, avo vati hapana zvazvinobatsira kungoronga mabhajeti asi pasina chinobuda. VaMuliswa vanotiwo havana kufara kuti vamwe havana kubuda pachena kuti vachaita sei nemari dzemuhoro yevashandi vehurumende.
Izvozvo ndizvo zvinoragidza kuti hatina kubuda pachena. Mari iyoyo ndiyo mari yakawanda, ichabva kupi? Tiri kutaura nyaya yezvicherwa, tiri kutaura zvisati zvanyatsounza mari, tiri kutaura nyaya yeagriculture yatiri kutsvaga mari zvakare kuti tinge tichiona fertilizer kuti production ikwire. Hapana charakidza kuti production iri kukwira ende ndiko kuchabva mari. Zvatarakidzwa kuti mari dzakawanda dzichashanda, dzichichibva kupi?
Vamwe vati pabhajeti ravo re$421 billion, $142 billion ichange iri yemuhoro yevashandi. Varayiridzi nevashandi vezveutano vanosanganisira vana chiremba havasi kuenda kumabasa sezvo vasiri kufara nemari dzemuhoro dzavari kutambira. Vamwe vazivisa matanho akawanda ekuti vachaunganidza mari sei, anosanganisira kuti vemabhizimisi madiki, avo vanoshandira munzvimbo dzakaita semisika yemakanzuru nezvitoro zvidiki zviri mumadhorobha munzvimbo dzakaita seGulf Complex Marare, vabhadhare mitero yemadhora makumi matatu ekuAmerica pamwedzi. Vatiwo nyanzvi dzakaita sana chiremba nemagweta vanozvishandira vanofanira kubhadhara mitero. Vamwe vazivisawo kuti vanotambira mari inodarika zviuru gumi zvemadhora pamwedzi ndivo vachange vave kubhadhara mutero kubva pane vanotambira zviru zvishanu zvemadhora pari zvino. Vatiwo bonus rinodarika zviru makumi maviri nezvishanu zvemadhora ndiro richange rave kubhadhariswa mutero kubva pazviru zvishanu zvemadhora pari zvino. Izvi zvichatanga kuitwa mwedzi uno. Vanwuve vachapokana nevanhu vakawanda mushure mokunge vati vana vachabvumidzwa kutenga kunze kwenyika motikari dzina makore anodarika gumi vasina kupiwa mvumo nehurumende sezviri kuitika pari zvino. Vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda yekunze vanhu vachitenga motikari dzakasakara. Kunyange hazvo hurumende yaita budget re $421 billion inotarisira kuunganidza $390 billion uye vanwuve vati vachatsvaga imwe yacho mukati menyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.